Good evening, Zimbabwe. This is The Connection. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington. It's a Tuesday, August the 14th, 2018. I'm your host, Ntungamili Nkomo. Tonight, we are talking about the Heroes Day as well as the Defense Forces Day, commemorated yesterday and today, respectively. What do these days mean to you as a youth? Do you really care? Let's get connected on WhatsApp. The number is 001-202-465-0318. You can also call us live and direct, and the number is 001-202-619-2077. We are streaming live on our three Facebook platforms at VOA Live Talk, VOA Shona, and VOA Ndebele. We are also streaming live on our three websites. That's voashona.com, voandebele.com, as well as voazimbabwe.com. Today, Zimbabwe commemorated the Defense Forces holiday with President Emmerson Mnangagwa promising security forces high-end weaponry and a better life. Addressing a gathering in Harare, Mr. Mnangagwa thanked the Defense Forces for maintaining peace and security in Zimbabwe and elsewhere on peacekeeping missions. He called for restraint amid sustained outrage over the killing of six people by soldiers in Harare 2 weeks ago during an MDC Alliance demonstration over presidential election results. Just like Mnangagwa, Defense Forces Commander General Philip Valerio Spanda is blaming the killings on the MDC Alliance. But Alliance leader Nelson Chamisa is having none of it. He took a shot specifically at Mr. Mnangagwa on Twitter today, saying, I quote, "National events and public holidays must be unifying, pacifying, and nonpartisan. Statesmanship and great leadership are clearly lacking in one purporting to be a national leader. I am disheartened by outgoing ED's hero speech, full of hate, finger-pointing, accusations, and division." Another MDC Alliance official, Walsh Mengube, had a more pointed criticism of our defense forces. He tweeted, "An army that shoots at unarmed and fleeing citizens deserves no honor of a public holiday. Yesterday, remember, it was Heroes Day. The question we are asking tonight is, what's the significance of both the Heroes and Defense Forces holidays to you as a youth? Can you relate? Let's get connected. Lichona njani mthokazo muhle lamhlanje kuhlelo lobasakhulayo uhlelo The Connection. Sikhuluma ngekhefu lamaqhawe elayizolo ele Heroes Day kanye le lamabutho elalamhlanje ele Defense Forces. Ukhulumile ubaba uMnangagwa izolo wakhuluma njalo lamhlanje izolo ukhulume encoma amaqhawe afela isizwe seZimbabwe. Lamhlanje ubonge amabutho ngokuvikela ilizwe leZimbabwe. Ubathembise ukubana uzathuthukisa inhlala kahle yabo mhlawumbe ngokubengezelela iholo okhulume ngehousing ukuthi bazabakhela izindlu. Uphinde wababonga njalo ngokuvikela ilizwe kanye lokuvikela amanye amazwe lapha abangaba bekhona bebiziwe for esingathi ngama peacekeeping missions ngesiNgisi. Ophinde wakhuthaza ukuthula elizweni wasola udlakela oluqhamuke kumaviki amabili edluleyo ngesikhathi abe MDC Alliance. bekonona ngempumela yokhetho luka mongameli. UGeneral Philip Valerio Spanda, umholi wamabutho embikweni awethule lamhlanje kuphephandaba leThe Herald elokuthakazelela ilanga lalamhlanje lamabutho, uthe udlakela olwabakhona ukubulawa kwabantu libutho kumaviki amabili edluleyo kwabangelwa ngabe MDC Alliance. Okuyinto ecunule kakhulu abantu abaningi abagoqela umholi we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa kanye lesiphathamandla salumanyano umnumzana Welshman Ncube. Yena olobe enkundleni ye-Twitter ukubana ibutho elibulala abantu balo ekalifanelanga neze liphiwe lihlonitshwe ngokuphiwa ilanga lekhefu elifana lelalamhlanje ele-Defense Forces Day. Kodwa umbuzo omkhulu esiwubuza kini lamhlanje njengabasakhulayo ngokuthi ikhefu layizolo elamaqhawe kanye lelalamhlanje elamabutho angaba esitshona amalanga womabili kini njengabasakhulayo, ndonya yaya tukurukura nezwayo mpano pachirongwa chebechidigi nasi chirongwa chenyu cha tinomupakura ine chipiri chega chega pano pane penyuro yenyu ye Studio 7 taka wona nezuro inyika ichi chikerecheza zuva remagamba uyezve nasi yanga ichi chikerecheza zuva remauto va mnangagwa vanova mutungamiri wenyika vataura pa maungano pa mabiko aitwa kuHarare vachitenda mauto nekudzivirira nyika mubavengi. Va mnangagwa sekuziva kwenyu vari kuti vanhu vakaurayiwa masvondo maviri apfuura nemauto. Kuurawa ikoko kwakakonzerwa nevanhu veMDC Alliance. Izvo ndozviri kutaurwa zvekare nemukuru wemauto vaValerio Spanda. Asi vaNelson Chamisa vanova mutungamiri weMDC Alliance vari kupokana nazvo izvi uyezve vashora zvikuru mutungamiri wenyika vaMnangagwa nemashoko avo avatura nhasi vachiti havazi mutungamiri akakonzera uyezve vari kupatsanura vanhu, vari kurwisanisa vanhu mashoko avatura. VaWelshman Ncube vanovawo vemubatanidzwa wavaChamisa vashorawo kurawo kwevanhu nemauto vachiti zuva ranhasi Red Defense Forces Day harina kukonzera nekuti mauto hanzi navaWelshman mauto anouraya vanhu haafanirwi kunge achiremekedzwa nenzira yatikuremekedza mauto edu nhasi. Ndonyaya yatikukurukura nezvayo. Mubvunzo mukuru watiri kukubvunza isevechidiki nhasi uri wekuti zuva reHeroes Day rane zuro neranhasi remauto akakosha sei kwamuri sevechidiki? And tine mutereri wedu wekutanga aminosita ndiani Kola, welcome and tinomugamuchirai.
Makadini?
Tiripo hedu, makadini?
Ndine mashoko mashoma, ndida kutaurawo pamusoro pezera rane zire nezera nhasi.
Aha, munoitwa ani zita?
Ndinoitwa Brian.
Brian.
Mkoma Brian, ya.
Mkoma Brian, matibata muri kupi?
Ndiri Johannesburg.
Okay, aiwa, tinotenda nekupinda muchirongwa. Kandai manzwi enyu tinzwe.
Manzwi angu ndekuti ndiri kunyanya kutarisa nezuva ranhasi remauto. Mauto edu anoshanda zvakanaka zvawo. Asi kuti tichitarisa kubva paka patakawana rusununguko ruzere, mashandiro aita mauto edu airatidza kuti ane saidi raanenge ari diviri riri kutonga riri zanupiev. nemapurisa acho saka manje zvinhu zvinoneta kuruzhinji reZimbabwe kuti tifarire zuva irakadai because tichiata kuti zvakaitika last week iyo zvokuurayiwa kwevana veZimbabwe nemauto acho zviya anofanira kutidzivirira saka handione zvii zvinhu zvakanaka.
Saka muri kuti mapurisa nemauto anofanirwa kuita seStudio 7 achitema asina kwaakareregera.
Ndizvo chaizvo chaizvo zvemuri kutaura mukoma dzonga. Tarisa kuti tisingatarisi zvedu zvemauto zvese zviri muZimbabwe zvizhinji zvacho tichisanganisa nana ZDC zvinenge zvakapambwa nebato riri kutonga.
Asi semunhu wechidiki henyu muri kuremekedza basa racho riri kuitwa nemauto kudzivirira nyika kuvavengi uyezve basa rakaitwa nemagamba kusunungura nyika yeZimbabwe.
Ndingati bati ndichitaura hangu nezivara nezire remagamba. Hello.
Ndira henyu mberi takateerera.
Zuva ramezire remagamba iri tinoriteridzawo zvedu sezuva revarwere sununguko asi tichitarisa mamiriro akaita nyika kubva pakabva takaona kusununguka kuzere veruzhinji tiri kutambudzika vana vana mabasa mari haiwaniki munyika. Saka maonero endenge ndichita ndekuti kana vakaenda kuhondo chaiko vachi vari kurwira ruzhinji rezimbabwe vaifanira kurisekita vana vezimbabwe nekutaura kwavanenge vaita turi kuvhota. Kana vavhota ngavasavabira vana vezimbabwe, ngavaremekedze munhu wavhotera wacho wotunga. Tese tiri vana vezimbabwe, nyika yese yevanhu vakarwa hondo chete ndiye vana vezimbabwe vese tezvavakarwira. Saka ngavachenge ngavanaikira ngavaremekedze kodzero dzedu.
Aiwa, tinotenda nekupinda muchirongwa mukoma Brian.
Ndinotenda maita zvakanaka chose, tinokutendai Studio 7.
Thank you so much. Brian uyakhuluma lapo eSouth Africa eseMzansi. Uti yena okutanisayo ikuthi ibutho leZimbabwe kanye namapolisa basebenza beyamele kuhlangothi lweZANU-PF. Lokho into ayisolayo kakhulu ngoba uthi lawa ngamabutho esizwe ngamabutho elizwe leZimbabwe amele ukuthi nga avikela wonke umuntu njalo njengeStudio 7 egamula engeyamelanga kuhlangothi oluthize. Bayakhuluma abalaleli lapha kuFacebook ekhasini lethu lesishona. Uyakhuluma uAdam Paidamoyo Zipali Zipala anzi nabazipala zuva iri harina chariri kureva kunze kwekurangarira vanhu veZANU-PF chete. Ugamba sandikuti uri weZANU-PF chete but ugamba kunotariswa muzvezve webasa rawakaitira nyika kwete kuti ukakontributa kuuraya vanhu nekubira vanhu nekuuraya ikonomi yenyika nekudzvanyirira vanhu zvonzi wave gamba. Ndomashoko ari kubva kuna Adama Paidamoyo Zipala. Timbotora zvekare mumwe mutereri parunhare mukoma Edson. Ndeibenyu mukoma wangu.
Muri sei mukoma?
Tiribo. Akamira sei malevels?
Zvinofaya mukoma wangu.
Muri kupi, kuZimbabwe kana kuti kuJoni kana kuti kuBotswana?
Tiri mukadoma.
Mukadoma.
Yeah.
Mapina muchirongwa mukoma wangu. Mainzwa nyaya iri mugango.
Yeah. Ini ndiri kuti zuva iri kai rakakosha especially kunyanya kune vechidiki. Rata tichiona kumatunhu akasiyana-siyana kwava kuchiitwa gungano iroriri tatichiona tachidzidza zvinhu zvakawanda zvinoyemurika kuti vechidiki kana kuri kuti vanhu vanogona kutaga neizvozvo vano kwanisa kuenda kunotsvaga mabasa ikoko endi muchidzidza zvimwe zvezvinhu zvekuti zvinhu zvinokwanisa kudzosa undangariro dzezvinhu zvakawanda zvakaitika kusure. Saka izvozvo izvoka zvinhu zvandango yemuroo zvangu semunhu.
Asi pane vamwe vari kugunun'unawo mukoma Edson hanzi kurawa kwevanhu nemasvoja masvondo maviri apfuura chinhu chinoratidza zvikuru kuti haiwa mauto emuzimbabwe haana hanya nevanhu vemuzimbabwe asi anoshandira bato rezanu pf. Muri kuzvionawo sei izvi?
Hatikurudzire kuurawa kwevanhu isu sevanhu nekuti hakuna chimwe chinhu chinokosha pane upenyu hwemunhu nekuti upenyu hunongorarama kamwe chete then huchibva hwapfuura kana hwapfuudzwa. Asi tiri kutiwo zvakare masoja basi ravo nderekudzivirira nyika senyika anoitika then pamwe pachona zvekuti tinogona hedu kuti masoja vanouraya vanhu but ngatitarisiwo zvakare mativi ese ndambota hatikurudziri kufa kwevanhu asi tiri kuti ngatitarisiwo mativi ese kuti chambokodzera kufa kwevanhu chimbori chii. Tikadzokera vasure pamazuva ekutanga emademonstrations already these guys vanogona kuti taita mapeaceful demonstration but peaceful demonstration ingagoni here kupwanya shopu yemunhu, inogona here kupisa motikari dzevanhu? Hatiatani zvepeaceful demonstration. Mukaona ipo paya security ngati polisi munoona pasocial media papeji apo vaisa vati ibasa remapurisa kudini kumisa vanhu but mukaona mapurisa mazhinji paya paya vanga vakutemwa nematombo vakutotadza kondola mobho yainga ichiuyaya. Saka zvimwe zvachona tisu tinozvikonzeresa isu vanhu tichishandisa nemapolitician anenge akagara zvavo kumahotera uko then taguma tiblema vanhu vanenge vauya.
Chekupedzisira mukoma Edson hatisati tatora vamwe vatereri pane zvingadzidzwa nevechidiki here kumauto emuzimbabwe anosanganisira mapurisa masoja nemamwe masecurity forces anga achirangarirwa achiremekedzwa nasi?
Chanda chivokuudza chete chino kune vechidiki vedu vanhasi chinhu chaunofanira kudzidza kana tiri mukati mune zvenyika izvi ngatisatungamidzwai mberi kuve isusu chombo chinorwisa pane zvese zvine zvichiitwa mune zvematongerwo enyika ndo zvinozokonza kuti takutanga kublemana isusu tikutanga kublema security yedu senyika asi basi rachona rinotonzi security ndosaka ichizoita zvimwe zvinhu zvatinokadzika nazvo isusu. Saka vechidiki ngatimbodzidzai chete kuti hatifaniri kuita zvimwe zvinhu zvekuti tinozoguma tarasikirwa neupenyu. Hatikurudzire zvinoshoresa kurasikirwa neupenyu neupenyu asi ngatidzidzei ipapo kuti ngatisashandiswai nevanhu venu vezvematongerwo enyika zvakanyanya.
Aiwa tinotenda zvikuru mukoma Edson nekupinda muchirongwa chedu.
Tinotenda.
Love kungumlaleli uEdson usipambe esekadoma uthi kunenge okungafundwanga basakhulayo kumabutho eZimbabwe kanye labo bonke abezomvikela ekade bekhunjulwa bethakazelelwa imisebenzi yabo lilizwe leZimbabwe lamhlanje. Abasanda sixhuma umsakazo ngowenu umsakazo weStudio 7 uhlelo The Connection. Lamhlanje sikhangela ukuqhakatheka kwelanga leHeroes Day, ilanga lamaqhawe, lelanga lamabutho elithakazelelwa lamhlanje kwabasa khulayo and isikhathi 20 minutes past 2 o'clock ngapha eWashington, eZimbabwe 20 minutes past 8 o'clock. Silo omunye njalo umlaleli ecingweni. Kunjani mlaleli?
Yebo.
Ye, kunjani baba?
Ndiyandani.
Hayi siyaphela, ngubani igama?
Libat.
Yebo Libat, usibambunga.
Ali eZimbabwe ya. Kanti ndibuya kuZimbabwe sine Victoria.
Ya, muri kuMessina.
Ya.
Aha, kwamira sei kuMessina uku?
Mishina kuri raitu.
Ah, that's good. Mapinda mchirongwa mkoma angu mainzo anya ya tiriku vya nasi.
Wana wema sote kuti wana wachira mbaka magamba kati firaya.
Mm-hmm.
Kati. Kwa mani kutu wana wani wani kwa kusama anji na kutu masoja hacho awa ngoro awa machure awa na patangu zote wana wangu ngoro wachi ndoye MDC abu wangu mawa kuterei tati MDC zio vumuzoe kutu manu mani kiko njifetela tati ya kadai.
Mm-hmm.
Saka kei dongo tiwa wangu tiwa wangu vuta mune saka naka kwa sina kutu wakua zoro wa itungu wate wangu MDC wangu pisi watu mbani zani kutu wakati zidi zani pisa kwa hirba mchemo hirba kutu wano wanda umani kika utini maso kutere ya MDC opisi la wano zimba uro wawani hizi niyo wanivari basikaru wazi wani wachona zime chitika jito wati wani kwa 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 iyo wakata wati wani msaitu izi wani wantera iyo noti ndo wani mbawara wakuru sara wakanzu wakuti kwa kati kuru kwa wani masoja wakati mpisi wakilewe tika maanari mtau ni maizu mairu wani masoja so wakula wangata wangubu samuru mwakuti ayo masoja ayikuna kuru wae wani wani wairi kakua saka iwa wana ubu samuru mwe wana wakendra mbele wana wakawai wama yudubi wakabuka wani yesani saka isi ni mkuru watu kini aazo fari ni mewa ni hizi kuyo sinika kwa mpoche
kwa mwripa duze ne Bedbridge border post kwa mkoma luku ta mbonzo wa mashoko ameno icho kwa dere ta mbonzo wa mashoko ekuti mauto ndio akufambisa basa pa Bedbridge border post icho kwa dere
yaani ngachingo ita zvazvo nguvu nitira vanhu izvi
mhm
kuzo hii jimbo zana kwa Facebook but mimi sina sick border chaipo but nimeje mkati jari but jimbo zana kwa Facebook ndo baba
mbona
WhatsApp
aiwa tinotenda nekupinda muchirongwa mukoma look
yeah.
Aha, oh look, usthinta is South Africa lapho emesina uyakusola uthi hayi yebo be kulilanga lamabutho lamhlanje izolo be kulilanga lamaqhawe kodwa okudanisayo ngokutsho kuka look uthi ukuthi amabutho egasabagcini kasabalondolozi abantu kodwa ayabahlukuluza tinemumwe mtereri zvakare silomunye umlaleli halo kola halo mtereri magadi
halo tiripo magadi
aiwa tiripo edu munoitwani mkoma wangu
ndiitwa Tavengwa Temple
Tavengwa
ya
aha mati bata murubi
diriku bridge kwa Atlanta
muno mu America
South Africa
okay mapinda muchirongwa mukoma wangu tipeyo pfungwa dzenyu rinorevei kwamuri zvara nhasi zvare mauto uye zvara nezuro remagamba anorevei mazuva maviri aya kwamuri semunhu wechidiki
zvare magamba ndiri cherechedza zvakanaka chero ndiri kuno kwandiri but zvare mauto rava kutotichisa kuti rivepo chero pakalenda nechikonzero chekuti tikatarisa mauto acho ndava kutishungurudza saka hazvina zvazvinobatsira kuti titi takasununguka muzimbabwe kana kuti titi tine vanotichengetedza muzimbabwe nechikonzero chekuti vanotichengetedza vacho ndo vari kutiomesera paupenyu hwedu
mhm Asi kana muchitaura ne chiitiko chemasvondo maviri mapfuura apo pakaurawa vanhu vanosvika 6 kunyangwe zve vamwe vachiti vanodarika ipapo kana muchireva nechiitiko ichocho hanzi navamunangagwa nemukuru wemauto hanzi MDC Alliance ndiyo yakakonzera kuurawa kwevanhu ivavo nekuti ndiyo yakatanga mhirizhonga muri kubvumirana navo here
ina ndibvumirani navo ipapo nechikonzero chekuti tikada kutarisa kuzosvika vanhu varatidziri inyaya yekuti vanoita nezvesarudzo yacho vezeki vava vasingadi kubudisa maresults ende ikodzero yemunhu kuti azive paawane zvaanenge avhotera zvacho nokuti tikada kutarisa kuti unonzi wavhota but maresults achona hasi kubuda anenge achinzi tichazokupai maresults na10 tichazokupai na2 tichazokupai nenguva dzakati zvinhu zvinezvi toshungurudza pakuti munhu wese munyika akutarisira chenji but chenji yacho haisi kuuya manje ndezviri kurwadza vanhu
Asi chenji yacho inouya kane vhoti vanhu vakavhota uyezve hanzi nezeki vamunangagwa ndivo vakahwina
pakubuda kwazvo kunonzi ndo vakahwina asi kuti tikada kutarisa ka zvinhu zvachona zvine chitsotsi chakawanda mukati nechikonzero chokuti kana kuri kuti varivo vakahwina chinovaita kuti varove vanhu chii haufani kurova munhu kana uriwo wahwina unoroera chii munhu kana wahwina haufani kurova munhu kuti ndiwo wahwina unogorovera munhu chii uriwo wahwina handi zvinongova pachena kuti unenge wakabiridzira munhu saka unoiposeresa munhu kuti tienda kuti ndakahwina ini ndo nyaya iripo nokuti kakuri kuti wakahwina zviri pachokwadi haufani kutombomurova munhu unomurovera chii kana wakahwina kana kupisira munhu imba yake kana wakahwina zvezviri pachena kuti uri kumumanikidza kuti tienda zvandiri kuda ini zvinova izvo zviri kutoshungurudza umomu nokuti ukapisira munhu imba saka achagara pai munhu wacho hapana paachakwanisa kugara ndimunoona
aiwa tinotenda nekupinda muchirongwa mukomata vengwa
Alright.
Mwene usiku kwakanaka kuSouth Africa uko okay tinotenda utavengwa ukhuluma lathi ke lapho eseSouth Africa la njengabanengi uthi hayi amalanga uyawaphakamisa uyawakhwabitha kodwa akusolayo yikuhlukuluzwa kwabantu beZimbabwe ngamabutho And Mr. Mnangagwa, as I said earlier, addressed a gathering in Harare today. If you are watching on Facebook, let's take a watch. And if you're on radio AM/FM, not FM, we're on AM and shortwave, please do listen.
Today's celebrations come just 2 weeks after the country's crucial harmonized general elections. These were held in a peaceful environment. I am, however, deeply concerned with the incidents of violence that rocked the streets of Harare at the instigation of some members of the MDC Alliance leadership. I would like to extend my deepest condolences to the bereaved families and relatives of victims
That was President Emmerson Mnangagwa addressing a gathering during Defense Forces Day commemorations in Harare today. We have another caller on the line, Mkoma Panashe. Magadi enyo Mkoma Panashe?
Nafara magadi enyo zenyo.
Ayo ati nafara zwedu. Matibata murugubi?
Murugubi otfana mugaburoni.
Wakamira seiku Gabes?
Ayo wako Gabes gurinane zago. Manirene tinenye tineza chando. Nikuseni tineza chando. Chando ati maskadiesi tineskere. Nikuchane zwa.
Mm-hmm. But gaguzo pera kachando gacho manje.
Chando cha kupera manje. Musekuzo gwenye to Botswana tsedeze tinopisa zvakafurikidzisa nguva chano notonora zvakafurikidzisa.
Yeah, yeah. Ah, mapinda muchirongo amukoma panashe mainzwa nyaya iri mudariro.
Tinotenda.
Mm-hmm.
Nyaya iyi wezano akawerenga mavotes, yes. But chaishamisa pakuverenga kwa mavotes. Sechi zoti wakariga, tunoto wakariga na kutikana. Iwo wacho waiverenga wacho. Taiwono wachidedera, wachimbopota kuverenga. So, alright, kana wakachi wina, iwo wachizitu waka wina. Kwa wai waizopinda, waizotumira masoja kutapure wa Harare, wachifa, wovapoti mavotes angari peace and harmonized. Saka tine mbunzo, yekuti zvinonge zvazofamba sei. Nekuti isusu wana weZimbabwe tatambura kwenguva yakareba wadi kungopawo kana nyangwe dai zvangopawo chero wamuteki chaiwo tangoonawo change chinhu chinonzi ZANU-PF changoti sudukei kwenguva kana kwetemu imwe chete zvayo tisingatarisa kuti ndeMDC Alliance inofanira kunge ichipinda dai wangu tangoitawo change yekuti ZANU-PF yambozororawo tamboonawo vamwe nepfungwa dzavo kuti vanotisvitsa papi sevana weZimbabwe tatai tiri mumasango tiri kutambudzika nokuda kwe isusu vamwe takatotadza enda kuchikoro nekuda kwepolitics dzavamugabeisusu takafarawo kwavakabvisa vamugabe ende nhasi unodai vamunangagonga vangwara pawakatora nyika kuna vamugabe davanga ari munhu ane brain waifanirwa kungoti ndakusunungurai kubva muusungwa asi chitsvagai wamunoda ini nhangu ndava kuchizorora taura kuno kunhasi unodai vangu vari father Zimbabwe.
Mm-hmm. Asi hanzi mauto vaka madiploya nechinangwa chekudzivirira mirizhonga yakanga yatangwa neveMDC Alliance.
Izvozvo havaikwanisa kutumira masoja kwemapurisa anga aripo wani. Orait, vakatumira masoja vaine kana shamu zviri nani kwemasoja anozobatira futi vanhu vasiri kuvarwisa. Ko yanga iri hondo here vanhu vaizvimachirawo zvavo mutauni vachitaura maererano nezvakanga zvabuda musarugu nekuti mavi-11 ndo akaannounswa ne-1 ndo waipemberera bhozi wakashandana mavi-11 saka vanhu vaitarisa zvakabva pamavi-11 so kana zvabva pamavi-11 zvinozochinja sei zvaakuzeki.
Mm-hmm. Aiwa, tinotenda nekupinda muchirongwa. Mukoma Panashe.
Tinotenda zvenye maita basa.
Mm-hmm. Upanashe ke lapho besitshayela ucingo ekwele Botswana eHabron eGabes. Uyawasola amabutho ngokuhlukuluza abantu. Siye ekhasini lethu leFacebook, silomlaleli lapha uTrimboyi Tavengwa. Uti yena zuva ramauto haringatifadzi kucherechedza nekuti mauto acho ndiwo ari kutsikirira kodzero dzedu achiuraya vanhu vari kurwira kodzero dzavo nerusununguko rwakafira vana veZimbabwe. Ngutirimboyi palake ekhasini letu leFacebook leVOA Shona. Lienelisa njalo ukuloba kwamanye amakhasi ethu kulelisi Ndebele elithi VOA Ndebele, lelesi Ngisi elithi VOA Live Talk. Sithathe omnye njalo umlaleli laphana uyaloba uTendai McDonald Shumba Mini, uthi yena jamisa muofisa chete ndokupedza nyaya. Mkoma Tendai, mashoko enyu ameno makavota here nekuti hurumende sekutaura kwavanda mbonzwa ndofunga ndimukomati nashe vanga vachitaurawo kuti Zanu PF imbozorodzwa kumbopindawo MDC hazvimbofi zvakaitika izvozvo kuti hurumende ingobviswa zvingonzi okay kana kuti vezanu PF vacho vangoti okay tatadza regai timbozorora pinda henyu imimi MDC kana kuti mutwakazi kana kuti whichever party. Haiwa, hazviitiki. Hurumende inobviswa nevote. Ndosaka tichivota every 5 years. Ndopanobviswa hurumende ipapo. Hapana kana munhu wano andoziva akamboda kubva pachigaro nekuti nechikonzero chekutaura kuti aiwa ndatadza saka rega ndimbopa opposition matomu vembotonga tione isikati 24 minutes to the hour of 9 o'clock 24 before 3 kunapa Meliga eWashington DC abasanda sixhuma umsakazo ngowenu umsakazo weStudio 7 uhlelo kungolwabasakhulayo olwe The Connection. Lamhlanje sifuna ukuzwa kini ukubana ilanga lamaqhawe elayizolo lelanga lamabutho ele Defense Forces lamhlanje aqakatheke kanganani lawa malanga omabili kini njengabontanga. Sithathe omunye njalo umlaleli Timbotora Mtereri parunare makadi enyu Mtereri.
Nani makadi?
Aiwa, tinofara kana muchifara. Oh, munoito anizita?
Gacha.
Wa gacha, madibata muri kupi?
South Africa.
Kwa amira sei kujonuko?
Kujonuko rinani.
Mainzo waka ya tiri kufia nasi?
Ya, nda inzo wa.
Pinda ine banga tinzo?
Na wewe unaona azizina gani kodwa azizina maturo. Na wewe utipa azizina maturo parofira na wewe ndipo tupatanga yenyeka makapa kuti. Sokana kuti tiangarive magamba yedu ati nzira yakuita kuti magamba acho nezvimwewo. Wakatifira wakatifira moyo dino wadza wakatifira tinogona kuvarangarira asi nekuda kweutongi huripo izvi matongira vari kuita. Ndoanika kuti zvinhu zvishaya basa. Vakushandisa nzira yemagamba kuita sekuti ivo ndovakuda kungodya vari voga. Saka zvoita sekuti hazvisina kana basa, zvisina kana chiremerera. Yapanepa kuti kuti zvinhu zviite chiremerera, deka tatombotikanwa vachinja mupati tatombochinja. Saka zvoya umwe utongi humwe unenge wakasununguka ndohuzoita izvozvo zvinoremekedzwa. Bat pari zvino hai.
Ko kana tichitarisa zuva ranezuro remagamba enyika pane zvariri kureva here kwamuri?
Pari zvino harina zvari kureva nokuda kuti vataifana zvakafirwa nevanhu ivavo hatisi kuzviwana zvinongodyiwa nevashoma. Saka zvinonetsa kuti zuva iroro titi rakakosha kana nokuti tiri kurwa kuti titsvage kudya but iwo magamba ayo kutifira zvido zvavo zvavanhu vakafa magamba iwayo havana kumbofa vachiti munhu wane vaende paground table vodya vega ipapo vakarwira munhu wese wezimbabwe but pari zvino manje zvangu akaround table ndokatinhu kadikidiki ndokari kungodya kega ipapo then isu tozonzi hadi pemberi rekuti vacho rinotibatsire.
Asi pane mutsauko here pamashandiro emauto kuZimbabwe pamwe chete nekuSouth Africa kwamuri ikoko semaonero enyu?
Ya, pato nemutsauko mukuru kwazvo toti mazoja emunomo vachitoenda vachienda kumastrike vachitoenda ikoko vanoenda havana kukrasha sevekuZimbabwe. Vanenge vachiziva kuti vari kuchengetedza vanhu venyika vanova vana baba vavo nevanina vavo nanamai vavo vanenge vachitozviita mune gwara rakanaka kuti zvinoitwa kuZimbabwe zvinokasha mukati zvenu.
Kana pane sarudzo mauto acho haambopindiri zvachose.
atopindire vacho patonisa zvakana mapurisa atombowanika ipapo zvinhu zvinotongoitwa nekama nenge yakazvimirira inenge yanhirikira ndo mapurisa kutombomaona ari ipapo kana masoja atombopinde ipapo.
Aiwa, tinotenda mukoma Chibara. Asi ndimbobvunza, makanovhotere kuZimbabwe?
Ndakashaya zvangu mukana wekuinda kundovhota izvozvo, zvibasa ranga rakatiwandisa.
Aha, asi pane hamane shamwari dzamunoziva dzakadzokera kunovhota kuZimbabwe?
Vanhu vazhinji vakatigundisa nekuenda zvinzai zvanga zvisina kumira zvakanaka. Munongoziva mari futi kune kwatiri kunoko dzinotinetsera.
Aiwa, tinotenda nekupinda muchirongwa mukoma Chibaro Chirabwa.
Ya, Chirabwa kana kuti Gacha.
Gacha, aiwa, tinotenda mukoma wangu.
Tinokutenda.
Aha, Gacha lapo uyakhuluma ke South Africa la uthi hayi okokuthakazelela esingakufunda kumabutho eZimbabwe njengabontanga njengabasakhulayo akukho, ngoba indumela yabo abadume ngakho ikuhlukuluza uZulu weZimbabwe. Lizwile lapho ngimbuza uGacha ukubana wahamba yini wayavota ekhaya, uthi hayi akazange alithole lelo thuba ngenxa yomsebenzi. Selokhu ludlulile ukhetho, bengibuza nje ngikhuluma lesihlobo labangane and ziningi impela eMzansi, angimtholanga ngitsho lo yedwa othi uhambile wayavota eZimbabwe. Akulamuntu engimethe sicala ngiyatsho nje, ngiyazitsholo nje ukuthi abantu abaningi abaphandle kwelizwe ikakhulu eBotswana, South Africa, emazweni angomakhelwane kabavotanga, kabazange babuyele ekhaya. Kodwa ukukhonona bakithi, hayi, siyakwazi, siyakuthanda njalo. Siqhubekela phambili ngohlelo de yenderemberi nechirongwa chedu pressing forward. We have another caller on the line. Si tate umlaleli wakadi yako mtereri.
Ndinofara makadi venyu.
Tinofara zvedu. Munoitwani?
Ndinoitwa Bhagatoni Muchenje.
Vamuchenje?
Yewo.
Aha, mati bata muri kupi?
Ndiri muPretoria.
Pretoria, aha. Aiwa, mainzo ya tiri kufia nasi mkoma wangu, tipe ufungwa dzenyu?
Masenyu rova ni ndoera apapa, na mzazo ni atura mbongelu njika.
Muda urova ni ndewele?
Erima rova ni ndoera apapa, na mbongelu kumatangiza.
Aha, aha. Tukurukura nezvenyaya yezuva ranhasi ranga richicherechedzwa kuZimbabwe zuva reDefence Forces Day, uyezve nezuva nezuro remagamba enyika. Saka zvatiri kubvunza zvatiri kumubvunza iyi sevechidiki nhasi ndezvekuti zuva ranhasi uyezve nera nezuro akakosha sei kwamuri sevechidiki, pane zvamungadzidza here ipapo?
Apapa hazvisi china kukosha nekuti vanhu vachona vachatikoshesiwo. Saka kuti ukoshese dzimwe nhoroondo dzavanenge vakutotiudza kavanoona kuti apapa zvichashande. Kuti tikoshese zvinhu zvava vanofanira kunge vachitikoshesa. Nepamwe pacho vanatisazokoshesa vanozotinyepera kana nemwe munhu unonzwa kuti hanzi angariri gamba rakazomiramira zvakadai so wozotsvagurudza kuona kuti munhu yaya pakapera hondo angandori ne11 years seumwe afa ezvino. Saka unozona kuti zvimwe zvese zvakungotaurwapo dzikamaona kuti aiwapa takungonyeberwa, beta tiite zviri pagiraundi zvatiri kuona izvozvi. zvevakafa kare zvaanga vachitiregerera.
But ndofunga vazokorekta manje age yemunhu wamuri kutaura iwoyo. Ndofunga vati yanga ari kuma 60 chakuti here.
Vawedzera manje.
Ndofunga vakanga vakanganisawo kunyora vepanhau nevemaradio.
But munhu uchimuona makore ake unotozviona kuti uyu hatina kunyanyosiyana uyu zvati endei. Ipapo ndozvatinoramba zvekuti munhu anozoisirwa mamwe makore 20 pamusoro. Vazhinji vacho katozvitarisa kaona kuti haiwa iwa apa tiri kunyeperwa. Saka nevakomana ava vazavo zvava kumacha vachizodiza hatichazvisekerera bhozi. Haungati munhu waurida kuti auye kufambira kuzokuona ndo munhu wauri kupfuura mutaundi vachidii nononono izvo hatichasekereri izvo hatainimbovapa respect but vakutadza kuti kwavo respect saka hayo hatichashandidzani navo hakusikawo kwava kumhanyirwira kuenda uku ngavaite vega ngavaungane vaonane zvavo vega vari ikoko vamwe unokumura yunifomu vamwe vopfeka voona navo vari vega ikoko vachiita izvozvo kana kuonana nechembere dzavo dzinoti takavarwahondo dzine makorufu yezvinhuzvo.
Asi hanzi takanga tichidzivirira nyika ka mhirizhonga yakatangwa nevanhu vemdc alliance sekutaura kwavamunangagwa nemukuru wemauto vavalerio spanda
mhirizhonga yavadzivirira masoja haana kutrenwa kudzivirira mhirizhonga yevanhu musoja boy musoja anodzivirira nyika noti zvibhakira zvevanhu vari kuvapana nemupurisa. Mupurisa ndobasa ravo iroro bcause kwatanga kufanira kutanga kuuya polisi dzedu dzemaskepishi zandizvi kouya kana vatadza kuuya reaction team vakomana vezvinhu zveblack vayavaya vachizobva ivavo kwozoya support unit haimbotadze zvese izvozvozvo nguva yese masoja aisimbodii kuuya pese paida kuti zvonganyana kamboitwa ndeipikwe kuti nganzi ungadeedze musoja masoja handipo pavo bcause musoja munhu vapane kuti ukatenga rekeni unofanira kutopfuura shiri idzodzo kana unofanira kutopfuura shiri kana watenga rekeni vanhu vavakadeedza vakavandori neshungu dzekutoshudha munhu achitofa ndo zvavo zvavakadzidzira izvo saka pavakatosvika paya paya vakanga vatowana basa zvinonakidza kakupfuura munhu munoziva chinhu chawatengera chinhu kana chawaitira chinhu unofanira uchishandisa saizvozvo zvinoita vakaita rong paya ngavasambode kutiudza zvina basa mhirizhonga yanga yaitwa nemdc ep yacho yavarida kutiudza yavanga vaita iyo ndeyei mapurisa haimbotadza zvese zviya zviya hakuna zvakadaro but vaida kutaridza vanhu chokwadi kuti chisu tiri kutonga ami ndo iri kutonga izvozvi bcause hakuna zvakadaro zvavanga hatisiri vana vadiko ronga tiudze zvinhu zvakadaro ngavaende kuna nauzumba kune vanhu vasingazive kana kuti zvinonzi kuti chii ndo vanhu vanonozivira ouchira uchira vari ikoko kwete kuda kutiudza izvozvo zvakapusa kudaro izvo.
Kwekwazimba vaizivi pfute here mukoma?
Vekuzimba vanongouchirira zvese nhangwa kazi masanctions ndo aita kuti mvura isati naye gore rino iri vana vachingouchira chete.
Aiwa tinotenda nekupinda muchirongwa mukoma muchenje.
Ndotenda.
Umuchenje lapo itukutele linsizwa ikhala ngokuthi hayi ibutho ngeke sisalihlonipha ngemva kokubulala abantu abayisithupha kumaviki amabili edlule lanxa nje abanye abalwela amalungelo oluntu besithi hayi akufanga abantu abayisithupha kuphela kodwa bengafika ichumi. Ngabalwela amalungelo oluntu labo thina njengomsakazi we-Studio 7 kasilabo lobobufakazi kodwa esingakufakaza ngesakutshelwa ngamapholisa ukubana bayisithupha abashonela ekulolodlakela bedutshulwa ngamabutho 10 minutes before the top of the hour sithathe omunye njalo umlaleli titore mumwe mtereri wakadi ako mtereri
dala makasimbere
takasimba stering mati bada muri kubi
ndabada tiri ku South Africa baba.
Ngaivhiwe mukoma wangu mainzwa yatiri kuvhiya nhasi.
Ndainzwa yemauto ari kushungurudza vanhu kuzimbabwe. Defence Force Day itsva rakakosha chaizvo kuti tinge tichirangarira magamba akatifira isusu semayouth ekuzimbabwe. asi respect yao kubva kwatiri is becoming less and less. Even kana mukatarisa population yanga iriko ku Euros Acre, Abidjan, Harare, Chinoho, ikoko yanhu yehurumende, especially masoja nemapurisa ndo vanhu vakawanda. Saka to the population in Zimbabwe, indodo yanhu ungasa like aisabanekanga kakhulu kuti let's go and celebrate. Yabona ukuthi abantu basebayo kudala, yabona. So aisaiti sezwa rakakosha like zvaiitwa kare. Because masoja ndiwo ari kutosungurudza vanhu instead yekuti vange vachichengetedza vanhu. Iwo ndiwo ari kutopfuura macivilians. People vasina kana futi kana chii, ndiwo ari kutoita. Unotoona munhu akatogara stanza yekutonge ari muhombe shooting to the civilians, vanhu vasina futi, vasina chii, vari kutodemonstrata zvava peaceful, of which is one of my rules ari muconstitution kuti if you are demonstrating freely, you can go ahead.
Asi ndimbomuverengera pfungwa dzemumwe asina kuda kudomwa nezita erake apa mukoma timbonzawa pfungwa dzenyu nepamusoro pezvaari kutaura. Hanzi, ndiri wechidiki muguta rekaroi. Zuva iri rakatikoshera zvikuru isu sevechidiki nokuti ndipo patinonzwa kuremekedza magamba pamwe nemauto edu, uye tichidada kuti vakapira upenyu hwavo kuti isu tive nerenhasi ratiri kufunga kuti ringatijekere. Handizvo here zviri kutaurwa nemuteereri asina kuda kudomwa nezitapa?
Ndizvo zvaari kutaura muteereri ataura asina kuda kudomwa nezita. Asi now what we respect now is also sema youth. Tariku respecta vanhu vakatirwira, noti vanhu vari kutirwisa iye zvinhu. Nekuti masoja akashaya kudhara ava vatisina kuona isusu tiri mabone free yangezi. Tiri kurespect that we give more respect to those who died for us, not these ones who are even shooting at us. These ones, the current soldiers, of course we respect them. Masoja vanhu vakakosha munyika, we respect them. But by so doing, kuti vanenge vachipfuura vanhu vachidai vachidai, the respect yatinovapa is the avision now is less respect yatinopa vakatifira kudhara.
So ngezinye indlela uti ili kwavita lihlonipa lithakazelela amaheroes amaqhawe eZimbabwe ilanga laizolo ele Heroes Day.
Yes, according to me, I'm an individual. Maybe some can relate to what I'm saying now. Because these soldiers now, the current soldiers that we have now, they are killing us. They are killing civilians. Ukubulala umuntu ongaphathanga niks, ongaphathanga anything to fight against you, the one who is having a gun, if you are shooting at me. Yabona? So the respect that I will give you when I own to bulala you, it's like the respect that you have to command me with it, you have to do this. But for the heroes that they passed away, you know, I know that we are here because of these guys. They've been there before. That's why I'm here now. But these guys, they are shooting at us in the basketball that they were saying to them. The respect that I'm giving them is this current now. I cannot give them the very same respect that I give to the heroes. The late Joshua Nkomos and Tongo Gara and the late, you know.
And also, Komate and I often hear people say, kuti pakapita Graham Mugabe muna November last year, mauto akanga ari friendly, akabatana nevana veZimbabwe murunyararo. Vakapitigura vamugave asi vari kuti hameno zvapinda mauto kuti zvaitika sei, hameno zvaitika currently kuti they were found you know, reacting in the manner they did which ended with six people dead according to official figures. But what many people often forget is many people were killed in 2008 during the elections. And the military was behind most of the killings. It's not a secret. It's out there. Everyone knows that many opposition supporters were brutalized and, you know, killed during the 2008 election violence. But as I said, angazi abantu bayakhohlwa nxa sebekhuluma kathesi ezwa udlakela lwamasotsha luqale kathesi nje asazi ukuthi uhambe njani ngoba ngo-November babambana lozulu eZimbabwe bagenqula umgabe ngokuthula. Kodwa engikutshoyo nje just to refresh our memories is ngo-2008 kusiba lodlakela olwaba khona kukhetho. Kwabulawa abantu abedlula amakhulu amabili, 200 abebandla eliphikisayo ele-MDC. Abalwela amalungelo oluntu bathi amabutho eZimbabwe aphatheka kakhulu kulolo dlakela. 4 minutes before the top of the hour, singake hlukane qhubeke sikhangela imbiko elisithumela yona nkundleni zethu lapha ze-Facebook. Utendaya ngazi ukuthi usakona muchiripere mkomango.
Ndichiripo mdara, ndiripo.
Aha, ndanganichiri kutaura nezvenyaya ya 2008 kuti vanhu vakawanda seem to have forgotten about that. Pindira ipapo tinzi.
Alright, number one, what happened to Zimbabwe during the coup d'etat recently, but what we have to know is violence is in the DNA of ZANU-PF. So by the time when Mugabe was removed in power in November, what people were happy about is that Mugabe himself is out. But they forget that what they did is they remove one individual and let the system run. Sometimes they say, son of God is God himself. If you can take, for example, Mnangagwa and Mugabe, they've been working together for a very long time, for like more than 40 years. So we absolutely know there won't be no change. The killings will be keep going on. Even though they tried not to be violent before the election, but now, as we speak now, from where I come from, I have two friends. Their homes were burned down because you support the opposition. For example, Kwamtari, South Africa, Kwamtari, Wakapisir, Zimbabwe, Wakarowa. My soldiers. But my complaints were filed. Soldiers are harassing people, are doing this with the police. And it was on the radio one time, and the official said, we don't even know anything about it. Maybe there are people who disguise themselves to be soldiers and beat around indeed people. But we know very much, according to the situation, to the security that we have in Zimbabwe, you cannot just carry a gun in the way that the combat. You cannot. It's forbidden. You don't do that. So from the party.
I'm afraid we are out of time, thank you for having that last word. As we wrap things up, I'd like to thank our listeners. We had no experts today. It was an all-listener show. And this was The Connection. Ngati sanganei zvakare nechipiri chesvondo rinouya. Sanganei ngolwesipili oluzayo. Kodwa likhumbule zvikona ezekuseni ngesikhathi sika 6 o'clock. Good night, Zimbabwe. Lila.